chinhu chanyanyoti siyane mashandisiro enyaya yemari nyika ina mari izvinozikamwa so chinozoti chinetse ndechekuti mari yacho ishoma nini iyoyo inofanira kuzoti ishande muzvinhu zvinoshandira nyika so maonero angu ini ndokuona kunge vamwe tinofunga kuti mari inomera pamuti so panyaya iyi inonzi pachirungu expenditure management apa ndopachanetsa nekuti vamwe tinenge tauda kungospenda mari tisingazivi kuti inotoshandirwa inotonetsa chechipiri ndiri kuonazve zvakare kuti makambani akawanda anenge ativharei after maelection so zvochirevawo kuti mari inoenda kuhurumende yashoma ndosaka makaona report yeZimbabwe Revenue Authority ichitaura kuti tatadza kubata matarget edu emari kanoveke kutanga since 2009 so zvireva zvese zvakare kuti mari ishoma chetatu chandakuona chakusiyana ndechekuti I think nekuti mari yashoma vanhu havachaziva chekuti tinofanira kudya zvatavhima ndirikuona kunge pachaita kunge tichange tichingokwereta mari kwese kwese mari yauya nematsotsi yauya nemachi yozoitawo interest rates asina kumira mushe so zvandiri kuedza kutaura ndezvekuti I think pane nyaya yeserious decline nemarevenue pane nyaya yeserious lack of expenditure management so zvinhu zvakatiome izvozvo
zvii zvamungakurudzira kuti zvamuri kutaura zvigadzirisike kana zvichikwanisa kugadzirisika
chekutanga hazvigoneba kuti ushandise mari yausina kana uine 2 cents unotoitawo zve2 cents kana uine 4 cents unotoita zve4 cents so ndiri kuona kunge pachaida kuti pashandiswe mari $100 imomo mumwe mine 20 cents so ndo pachanyanyonetsa ipapapo expenditure management panofanira kunge paine mumwe munhu anokwanisa kunge ainezwi rekuti bodo mari hapana asi ndiri kuona kunge tinenge tine mukana wokudya mari kunge mangai I think ndo pachanyanya kuita dambudziko chechipiri ndechekuti tinofanira kunge tine shungu the courage yekuti tiadresse zvinhu zviri kuita kuti mari yacho tisaiwane chekutanga tanga nyaya yemadiamonds vanhu vari kuba madiamonds vanhu vari kuba mari yemadiamonds so mari yemadiamonds ngaiiswe kutreasury chechipiri ngationei kuti izvo tingapedzesei mhiringazhozha iri muekonomy so that vanokwanisa kuisa mari muekonomy vaise muekonomy ekonomy yedu haife yakabudirira ba pasina ba mari yekunze inouya either neforeign direct investment inouya nevanhu vari kuzotanga mabhizimusi muZimbabwe inouya nedzimwewo nyika dzoda kutipa rubatsiro zvese zvazvigone tisina kuti tipedze noise nevanhu so izvozvo izvo zvinhu zvinofanira kuti zvinge zvichigadziridzwa chechitatu tinofanira kuti titsvage mari yekumaindastry indastry yedu yafa maindastry yedu amatongo but mari iyi muZimbabwe hasina capacity yekuti tiwane mari iyi so totofanira kuti taure nevamwe vanhu isusuwo ngatisei mari mabhengi vanhu vaseve vanhu vasevha voendesa mari kumaindastry so zvinhu zvakawanda zvichoda kuti zviitwe asi ndiri kuona dambudziko riri rekuti vakawanda havasi kunyatsoona kuti vanhu vangatrustiki here avava ende tingafambe forward so I think chirwere chihombe chiripo ndechekuti vanhu vari kuyeuka zvakamberi kuma2008 sezvekupondwa nevaitungamira upfumi vanova vanhu vacho vaapa ipapapa so kuti kuchifambwa forward pachatoda confidence building yakawanda nekuisa trust yakawanda kuti vanhu vaite trust muhurumende yavo